Nano News.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Nero kana kwa tereri, tinosangana zokare manera anasi urumkwe muvuro chipumi 8, 2020. Mada tereri kwa Studio 7, nepenyure inya zirikitika mZimbabwe, zamu piwane Studio 7, irimu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika unoramba uchikwira zvakanyanya.
Izvozvi zvabona ndakapatika chuka vangu vagaira nako kuti kanga zviti aparara iye zvino katambarara.
Vakristu mutsvangwa veZANU PF vanoti MDC yave zuru rakapinda nyoka.
Vamutsvangwa ava munhu anotaura asina nematuro ese. Hakuna bato rinonzi riri kufa. MDC haife yakafa.
Asi vachautoni hwende veMDC Alliance vanoti izvi zviroto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwasvika pamazana maviri nemakumi masere nevaviri kana kuti 282. Asi vanhu vafa vachiri vana uye vapora vave makumi matatu nevana kana kuti 34. Harare ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vave makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe ichiteverwa nevateveleland south nemasvingo. Zvichakadaro mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi masere nezvina kana kuti 184,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zvishanu nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 5,071. Vapora vadarikawo zviuru makumi masere nechimwe kana kuti 81,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose vadarika mamiriyoni manomwe kana kuti 7 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana kana kuti 400,000 vapora vachidarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 million. Dariri pamusoro nhasi ratura mutongo wekuti chikwata cheMDCT inotungamirwa naMutare Tokozani Kupe chimbomira kutsiva nhengo ina dzeparamende dzakadzingwa mumatare eparamende zvichitevera chikumbiro chakasviswa kudare naMuzvare Tawita Kumalo naSenator Lillian Timvius veMDC Alliance. Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo wavo panyaya iyi, mutongi wedare repamusoro vaJoseph Mafusire vati chikwata chamuzvare Kupe chimbomira kutsiva nhengo dzeparamende idzi pakamirirwa kunzwikwa kwenyaya yakakwidzwa kudare neMDC Alliance yekuti chikwata ichi chainge chiine kodzero here kana kuti kwete yekudzinga nhengo dzakapinda muparamende dzichishandisa zita rekuti MDC Alliance. Zvaturwa nedare zvatsinirwa negweta reMDC Alliance vaCharles Kwaramba.
Zviriponde zvokuti Senator Timvius na Tabitha Kumalo vakanga vakadzorwa kubva kuparliament nekuSenate ne grupu rana munzora So what zvavazoita ndezvekuti vakazomanya kukoti vakati aiwa group iri ngarirege kuti kuzadzisa zvigaro zvedu kuparliament nekusenate. So vanga vachisika inonzi interdict pachirungu yekumisa group rana Munzora naona kupe. So koti yatenderana navo ikava pachikumbiro chavo chekuti kuzadziswa kwenzvimbo dzavo muparliament nemusenate kumbomira zvichimirira kutongwa kwenyaya yavo yekuti kutombodzorwa kwavo yavanoti riko kwakanga kusiri pamutemo.
Zvataurwa navakwaramba zvatsinirwawo namuzvinafundo Love More Maduku avo vari kumirira muzvare kupe.
Judge we I could va mafusire vabvumirana nechikumbiro chakaitwa navatabita kumalo na Tim Vias chekuti zvigaro zvavo zvemuparlament zvimbomira kuitwa umwe munhu kusvika nyaya vakakwidza kudare yekuti kubviswa kwavakaita muparlament hakusi pamutemo. Judge abvumirana nazvo ingori temporary kuti imbomirire nyaya vakaunza kuti ipere, kana yazopera then nyaya yozoenderera mbosikwanisa kuona kuti vakana vakaruzawo kundo kuti mafositions avafiliwe.
Vamadhuku vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusorosoro resupreme court.
Ndanichinzwa nemaclients edu vanga vatotaurira kare kuti tiverenge judgment kuti asati averenga. Tapedza kuverenga judgment iva tikaona zviri mujudgment zvichitaridza kuti judge haana kunyatsotarisa nyaya zvakanaka, tinenge tichikwidza nyaya kusupreme court pazvenge zvichitoitwa nhasi izvozvo. Saka izvi tiri kumirira vari kuno kutora judgment toiverenga toona kuti pane magrounds here ekuti tiendese nyaya mberi kusupreme court.
Zvichakadai nyaya yekutorwa kwakaitwa muzenda webato iri weMorgan Tsvangirai House nechikwata chamuzvare kupe svondo rapera yakatarisirwa kunzwikwa mudare repamusoro munguva pfupi iri kutevera. Zvitevera chikumbiro chakasvitswa nechikwata chavaNelson Chamisa nevari kunzi varidzi vemuzenda uyu chekuti udzoserwe mumaoko echikwata chavaChamisa. Munyori mukuru muMDC Alliance vachauton Wende vati vari kumbotevedzera mutemo pari zvino vachiti vatsigiri vavo vanokwanisa kutora muzenda uyu nechisimba kana vachida.
Koti tichitaura nyaya yedu kuti disu tine building disu tanga tichigara ipo, saka takaita application non spoliation, saka ndiyo yatamirira kuti iitwe. So even kana vene vebuilding vakapindawo paapplication yedu ipapo vari kukonfirmawo kuti isu ndisu tine mvumo yekunge tiri paharvest house. Nyangwe hazvo takatorwa nemasoja pakati peusiku, isu tiri bato rinoda kuita zvinhu zvemutemo tichiteedzera mutemo wenyika tichiteedza bumbiro redu reconstitution. Otherwise that tisingateedzere hazvititorere kana time kuti mamembers edu emudc neuwandu hwavo vese vaende vanotora building. But tiri kuvati aiwa garai kwamuri ikoko tipe mukana maloya kuti vagadzise nyaya. So I'm hoping kuti by today or end of day tomorrow tinenge takwanisa kunge tiri paharvest house zvakare tichita basa redu.
Hatina kukwanisa kutaura namuzvare kupe kuti tinzwe pavamire panyaya iyi, asi munyori mukuru weMDC vaDouglas Monzora vakati ndivo vane kodzero yekuve mumahofisi aya sezvo vachiti ndivo varidzi vebato sezvakatorwa nedare resupreme court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Magweta maviri vatapiwa makanza pamwe navaJoshua Chirambwe vakasungwa mukupera kwesvondo vamiswa pamberi pedare ramagistrate nhasi muHarare vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu 184 chemutemo weCriminal Law Codification Act. Gweta riri kumirira vaviri ava vapaida moyo saurombe veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vamakanza navachirambwe vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika uye vanzi vazviratidze kumapurisa kamwe chete pasvondo uyewo kuti vasarende magwaro avo ekufambisa kudare. Rimwe gweta vatavane mupofu vakasungwawo svondo rapera vachipomerwa mhosva imwe cheteyo uye vakabvisiswawo mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Mamwe magweta maviri akambenga achipomerwa mhosva imwe cheteyo valomen Chimuriwo naamai Choice Damiso vazonzi vave vafakazi munyaya iyi. Mhosva iyi inonzi yakaparwa muchire mekunge magweta aya asvitsa kumatare zita rinonzi nevachuchisi nderekunyepa ravasimba rachezuze avakapikisa gore rapera kudomwa kwavakumbira ihodzi semuchuchisi mukuru wenyika vachiti vakanga vasingakodzeri kuwaniswa basa iri sezvo vakanga vasina kubuda zvakanaka mubvunzo dzavakaita. Kusungwa kwe magweta haya, kuno uya umunguwa iyo rimwe gweta, vadumisani duwe, baka sungwa ukubula wa Yoshondo Rapera, vachipome kwa umosha ya kuchukura chikamu 184, chemutemo vachinzi baka foja magwaro mwenyaya ya vaishanda se gweta. Sangano rema gweta anuvira kodzero dzevanhu, Re Zimbabwe Lawyers for Human Rights, rakashoropodzawo zvikuru kusungwa kwemagweta uku richiti kunombonyikidza mashandiro avo. Rimwe sangano rinomirirawo magweta Re Young Lawyers Association of Zimbabwe, rashoropodzawo kushungurudzwa parinoti kuri kuitwa magweta. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi, taita hurukuro negweta riri kumirira magweta akasungwa aya vapaida moyo saurombe.
Va chapira makanza vari kupomerwa iwo nemhosva yekuti vari kunziwo vakagadzira munhu anonzi Simba raShizuze. Mapurisa vari kuti munhu uyu haako, hakuna munhu akadaro. Vamakanza mukacherechedza ndogweta rakapiwa basa navaZuze rekuti riende kudare reConstitutional Court, ivo vakaisvatawo advocate Bani Mpofu kuti vaende nenyaya iyi. Saka vari kunzi imi vaviri ivo navampofu makagadzira munhasipo anonzi Simba raShizuze, saka vari kupomerwa nemhosva yedefeating the course of justice. Vachirambwe vari kupomerwa zvakare nesemhosva iyoyo, asivo vari kunzi mushure menyaya yavaZuze yabudiswa nedare, kana kuti nyaya yavaZuze yanzi due to matechnicalities anga ari paisisiri pamberi pedare, wakaenda ukanotora affidavit ravaZuze ukauya naro kudare iwewe ukasachinja zvakawanda yavanoti iyo plagiarism. Ndo mhosva mbiri dzakaro.
Iyo vaSimba raShizuze munhu anorarama here, uye kana ari munhu aripo, chii chiri kuita kuti magweta asavaendesa kumapurisa pane kuti varambe vachishungurudzwa nekusungwa uku?
Chasakisa kuti magweta asungwe hatisatiwo tachinzwisisa, nokuti vaZuze munhu anorarama, munhu akadaidzwa kumapurisa kaviri kese kuti azviratidze kumapurisa kuti ariko munhu anonzi Simba raShizuze. Vakaenda kumapurisa mukati megore ra2019 vakazvirakidza kumapurisa. Saka chiri kusakisa kuti magweta asungwe hatisi kutochinzwisisawo isu semagweta kuti chii chiri kukonzera, nekuti vaZuze mukacherechedza paweekend vakabuda iwo pasocial media vaine video yavaitaura zvakare, vakaratidza zvitupa zvavo nepassport kuti ndiriko uye ndini ndakapa magweta basa rekuti vaende kuConstitutional Court vanochallenja kuapoindwa kwaprosecutor general. Saka zviri kutotikatyamadzawo kuti tiri kusakisa kuti magweta asungwe chii.
Saka iko kusungwa kuri kuitwa magweta uku vasaurombe kunokanganisa zvakadii mashandiro emagweta?
Zviri kuitwa izvi zvinoita kuti kushanda kwemagweta kunetse mukati menyika. Chatingaita kukurudzira kuti magweta ngaasashungurudzwe, nokuti basa ravo kumirira vanhu, vanhu vasingagoni dzimwe nguva kuzvimirira, vanhu vasina izwiro kuzvimirira vari voga.
Avanga vari gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe vari parunare muHarare neStudio 7.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Vaimbo vechipanga mazano chemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaChris Mutsvangwa vabvuma kuti pane uori hukuru huri kuitika muhurumende, vachitiwo bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rave kuparara. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezuro pamusangano webato rezanu PF weprovincial coordinating committee wakaitirwa pachikoro chechinoya high school, vamutsvangwa vanoti nyaya yehori iri kuitika zvakanyanya munyaya dzekutenga mafuta edzimotokari, fotereza pamwe nekuwanisa nyika mari yekunze zvikuru madhora ekuAmerica. Vamutsvangwa vanoti hapana zvinhu zvinofanirwa kunzi hazvibvunzwe zvine chekuita nemafambisirwo ari kuitwa upfumi hwenyika.
Tinofana kuti tione structure ya ekonomi yedu kubvira nyaya foreign currency, nyaya kutengeswa kwemafuta, nezvimwe zvakawanda, nyaya kutengeswa kwefertilizer. Tikungoona kuti mafarmers haasi kubudirira asi vari vari kurima. Nyaya foreign currency inofanira kuti itatuke, ngatirege kuti pane chimwe chinhu chakabvundika chisingabvunzwe. Zvese zvoda kubvunzwa izvozvo. Vozvanwa kuti zvati vakapinza mari yavo munyika muno akaisa 10 million, haamuke mangwana achinzi yaallocatedwa yaitiswa izvozvo ndozvinoreva investors vade kuzva. Titaure ne government, na minister of finance na president, kuti we want a reform of the financial system.
Vakatiwo pane vanhu vari kurongera mari yenyika vana vavamunangagwa ivo vasingazive, nokudaro vanhu ivavo vanofanirwa kuferefetwa.
Naita weakness nekuti pane vamwe vakutora mari vamwe allocation. Let it be visited and knowinga story varai. We want that to be revisited so that the only constitutional person and authority
Ramutsvangwa vanoti nyika dzekunze zvikuru dzekumavirira dzaimbotsigira bato rinopikisa reMDC dzave kutaura nehurumende yavamunangagwa kuti vemabhizimisi nevarimi vadzoke kuzoita zvemabhizimisi munyika. Vamutsvangwa vanoti nyika dzekunze zvikuru dzekumavirira dzaimbotsigira bato rinopikisa reMDC dzave kutaura nehurumende yavamunangagwa kuti vemabhizinisi nevarimi vadzoke kuzoita zvemabhizinisi munyika. Vanotiwo bato reMDC rave kutoparara uye vachamisa upenyu hwavo munyaya dzezvematongerwo enyika wasvika kumagumo.
Izvozvi zvakona ndakapati kacho kavangu vagaira nako kuti kangazviti paparara iye zvino katambarara.
Munyori mukuru mubato reMDC inotungamirirwa navachamisa vachauton hwende vanoti bato ravo rakasimba harisi kufa uye zviri kutaurwa navamutsvangwa kurota vachiyamwa.
Vamutsvangwa ava munhu anotaura asina nematuro ese. Hakuna bato rinonzi riri kufa. MDC haife yakafa. Izvi zvinhu zvokuti kubvira even hurumende yakanga iripo yakazama vatsvangirai vachiripo vachirohwa vachishungurudzwa chinangwa chavo chiri chekuda kuuraya MDC. MDC bato rakasimba harigoni kuti rife. Vamutsvangwa vachatofa vakaisiya iripo.
Vahwende vanoti ichokwadi kuti hurumende yevamunangagwa iri kuda kuparadza MDC Alliance asi vanoti vacharamba vachirwa semvumba.
Vamunangagwa vanoda kuuraya MDC Alliance kuti varambe vachikwidza mapurize varambe vachizvinyirira vanhu, but isu taramba hatigone kuti timbunyukidzwe navamunangagwa, hatigone kuti tisarende bato redu reMDC Alliance kuna vamunangagwa. Kana kuchinzi tichafa chirwira kodzero dzedu sevana veZimbabwe, kodzero dzedu sebato reMDC Alliance, so tichafa tichirwira.
Nyaya yekusagadzikana kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe yave kukanganisawo kutyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika, sezvo European Union nehurumende yeAmerica vari kushora hurumende yevamunangagwa vachiti iri kudzokera mumashure muutongi hwejekerere nenyaya yekumbunyikidza kodzero dzevanopikisa. Nyaya yekutumira mauto nemapurisa kumuzinda weMDC Alliance weMorgan Richard Tsvangirai House iri kunze nenyika idzi inoratidza kuti Zimbabwe haitevedzeri mutemo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Kusamira zvakanaka kwezvino munzvimbo dziri kuchengeterwa vanhu vari kubva kunze kwenyika, uye kukwira zvakanyanya kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi kunyanya kunyika dzinotyidzana neZimbabwe zvakanyanya zvakaita seSouth Africa kwave kubva kuti nyanzvi munyadzo zvehupfumi dzitye kuti chirwere ichi chinogona kupa kuti zvipatara zvemuZimbabwe izvo zvagara zvichinetseka zvibve zvagwadama. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus hwasvika pamazana maviri ane makumi masere nevaviri kana kuti 282. Vakawanda vacho vari vanhu vari kudzoka kubva kuSouth Africa, Botswana, Zambia neBritain. Kunyange dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuti vamwe vanogona kunge votapurirwa chirwere ichi munzvimbo dzavari kumbochengetwa kuti vavhenekwe, gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vanoti zvinonetsa kuziva kuti chokwadi here.
So the issue regarding the infectivity rate within the quarantines, you know, is a reflection of the fact that the disease is coming from outside. We cannot overrule that. You know, it's not happening elsewhere.
Tingarambe kuti vanhu vakawanda vari mumaquarantine zones aya vari kubatwa nechirwere ichi. Asi kuti tizive kuti vanenge vachibata imomo here kana kuti vanenge vauya nacho zvinenge zvinoti netsei.
That's a very tricky one. You know, all we know is that we are picking candidates who are positive within the quarantine areas.
Dr. Moyo vati munguva inotevera vachatanga kuongorora vanhu vasati vatombopinda munzvimbo idzi kuitira kuti vagare vatopatsanura vari kurwara. Vamwe vakadzoka munyika vachichengeterwa paHarare Polytechnic vasina kuda kudomwa nezita vatenda kuti vagara kwenguva yakareba vasina kuvhenekwa.
Pari kuti hakuna matest kits. Matests akaitwa kanga kanenge kari kuti kana wapinda nekubite bridge kanenge vari kutitora keropa kaigara. But upon arrival mucampus muno mautestwe because havari kuti havana makits. Ivo vacho vatori munomo vane madates mamwe ari due for testing havasati vatotestwa. Zvinogona kutodaro kuti tiri kuzadzana because mumwe munhu anoya asina. But whether vatestwa vave kana vasina kutestwa, hapana screening criteria yavainayo inotsanangura kuti imi makatestwa garai apa musazangana neava.
Sachigaro wesangano revana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vanoti vari kushushikana nezviri kuitika mumaquarantine centers vachiti Zimbabwe haisi kutevedzera zviga zveWorld Health Organization.
Magariro ari kuita vanhu munzvimbo idzi haana kutsarukana. Tinoona vanhu havana mvura yekugeza, havana sipo yekugeza maoko avo, havana chikafu chaicho chinokwana, uye pavanorara havasi kurara vachiobserva yatinoti social distancing. Kana masenders aya haasi kusvika pane zvinotarisirwa nesangano reWorld Health Organization.
Dr. Nyamande vati vari kushushikanawo nekuti kubvira zvakataurwa nedare repamusoro reHigh Court kuti hurumende igadzirise kuri kuchengeterwa vanhu, ongororo yavo inoratidza kuti hakuna zvati zvachinja.
Tinotarisira kuti vanhu vanotestwa on day one, votestwa zvekare musi waanobuda muquarantine center. Vachinge vatestwa on day one, tinotarisira kuti vanofanira kuwana maresults avo nechimbi chimbi kana zvichibvira within 24 to 48 hours. Nekuti hazvibatsiri kutesa vanhu mozovapa maresults after 14 days, kureva kuti vanenge vavangana zvekare nevamwe vanogona kunge vaine chirwere ichi.
Chiremba Dr. Brighton Chireka vanoshanda kuBritain vanoti pari zvinhu zvichiri nani hazvo sezvo pasina vanhu vakawanda vari kurwara vanoda kuendeswa kuzvipatara, asi zvikachinja nyika inosangana nematambudziko makukutu.
Vanhu vakabata chirwere vakawanda, zvipatara zvedu hazvizokwanisa kuti zvivega zvichengete vanhu vachona vane zvinenge vachida kupinda muchipatara. Chatiri kutenda pari zvino ndizvo zvekuti vanhu vazhinji vari kubata chirwere ichi havasi kurwara zvokuda kupinda muchipatara. And ndizvo zvataura zvokuitika kwese nyika dzose. Vazhinji ruzhinji rwakawanda runorwara zvaro asi harikwanisi hazvisi serious zvokuti vanoda kupinda muchipatara. Atiwo vashoma vachona vanoda kupinda muchipatara vakange vachizowanda, zvinoreva kuti zvipatara zvedu zvinotanga kusakwanisa. Nekuti zvipatara zvedu zvese mazero atinoita tinongori nezvimabhedhi mashomanini.
chave kuchikisa vakawanda inyaya yevanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi kuSouth Africa iyo inodyidzana zvakanyanya neZimbabwe. Nyika iyi yava nevanhu vanodarika zviuru mazana mana nemashanu vabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Audemi Tambo, mutambi wenhabvu weZimbabwe ane mukurumbira Marvelous Nakamba atarisana nemasvondo mashanu akaomesesa muupenyu hwake munhabvu panguva iyo Knowledge Musona ari kutsvagawo basa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Nakamba uyo anotambira Aston Villa muEnglish Premier League atarisana nemutoro mukuru wekuedza kukunyisa chikwata chake icho chatarisana nehondo yekuti chisabude muEPL. Upenyu weAston Villa mugungano iri huri patambo sezvo chikwata ichi chiri pachinhanho chegumi nepfumbamwe mugungano rine zvikwata makumi maviri. Zvikwata zvitatu zvepasi ndizvo zvichabuda muEPL pachapera mitambo iyo ichatambwa kubva musi wa 17 chikumi kusvika 25 chikunguru. Aston Villa ine mitambo ne Liverpool, Chelsea, Man U, Arsenal, Sheffield United ne Wolves idzo dziri kurwira zvinzvimbo zvekumirira England muEurope gore rinouya. Mune mimwe mitambo Aston Villa iri kusangana ne Newcastle, Everton, West Ham ne Crystal Palace idzo dzisinganyanyo vhundutsa. Bournemouth, Watford ne West Ham dzine mapoints makumi maviri nemanomwe, mapoints maviri chete pamusoro peAston Villa. Norwich iyo iri pasi pasi ine mapoints makumi maviri nerimwe chete. Asi Nakamba haasiri ega ari panguva yakaoma sezvo kapiteni weMaurias Knowledge Musona asati awana chikwata chekutambira. Chikwata chake cheAnderlecht chazivisa kuti Musona haasisina nzvimbo muchikwata ichi. Anderlecht yanga yamboendesa Musona kuAS Eupen uko akanwisa zvibodzwa zviviri asi chibvumirano chavo chakapera. Mashoko ari kufamba anoti Eupen yacho pamwe neKaizer Chiefs neMamelodi Sundowns South Africa dziri kumudawo asi zvichienderana nekuti Anderlecht yacho iri kuda mari pakumutengesa. Musona naNakamba vari kudiwa vaine pfungwa dzakagadzikana apo Zimbabwe iri kusimudzira rwendo rwe 2021 Africa Cup of Nations ne 2022 World Cup. World Cup Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neGhana, Ethiopia ne South Africa. Umo mungorori wemutambo wenhabvu vatakudzwa mushinga vanofunga kuti Zimbabwe ikakunda mumitambo yese yepamusha inobudirira. Asi mutsigiri weCapes United vaPhilip Regede vanoti makundano maviri aya ari kuda gadziriro yakasimba
kuti tikwanise kunge tichizobudirira pagroup apa. Mapreparations anofanira kunge achitotangwa as early as soon.
FIFA yave nemari yekurongera maWarriors mitambo yekuyadzana masimba ine mitsindo nedzimwe nyika mushure mekupihwa mari neFIFA neimwe iri kubva kuConfederation of African Football. Muma kwikwi Nations Cup Zimbabwe iri kusangana neBotswana, Zambia neAlgeria iyo ine mukombe uyu. Pari zvino Zimbabwe iri pachinzvimbo chechipiri nemapoints mana, mapoints maviri pasi peAlgeria iyo iri kutungamira gungano iri. Mitambo iyi yakambomiswa pari zvino nekuda kwechirwere checoronavirus kunyangwe dzimwe nyika dzatanga kutamba nhabvu dzakaita seGermany. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yekukwira zvakanyanya kunonzi kwoita uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus hunoramba huchikwira zvakanyanya munyika. Vakristu mutsvangwa veZANU PF vanoti MDC yave zuru rakapinda nyoka. Asi vachautonhuhwende veMDC Alliance vanoti izvi zviroto. tabatashwa kumagume chirongwa chedu chanasi iwe nisi zvakare mangwana kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@vuenews.com munokwanisa kudzwa nhau dzedu pa www.vuenews.com anakuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.